mubvunzo uri kunetsa vanhu vakawanda kuti kuri kuitwa sarudzo zviri kuzikanwa nemhomho yese yenyika kuti munyika mune bongozozo rechirwere cheshura matongo cheCovid chatinonzwa tichikurudzirwa tese nesu vemaopposition nemaindependence kuti musasangana asi ivo hapana mashoko ari kubuda anotsanangura kuti havafani kunge vachiita zvavari kuita zvavari kudzivisa vamwe vese pamusoro pazvo mune bongozozo ririmo rakawanda ratiri kuona nekunaka kwesocial media riri kukonzerwa nevanhu vavo vari kuponda naivo pachavo imomo nemashoko utsotsi hwavari kushandisa hwekubiridzirana sarudzo dzacho saka pane mibvunzo yakawanda inosara iri mumhepo
munoona sekuti ZANU-PF iri kutadza kuita sarudzo dzakachena mubato rayo here
mubvunzo wenyu unonakidza kunzwa izvi zviri kuburitsa kwatiri tose tose kuti ZANU-PF mumba mayo haina kugara zvakanaka nevana vayo ndokusaka vachizouya kwatiri isusu maindependence mademocrats vanhu vese vanenge vasiri kuzana kuti havazonyanyi kurwadziwa nekupokana nekuita zvinhu zvakashatisisa nekuti pari kubuda vanhu vezano vari kuburitsa uori huri kuitika mumusangano mavo saka hapana chakanaka chiri kuitwa muzano chatiri kuona because zvese zviri kubuda pachena
rimwe dunhu rataurwa kuti risi kufara nemafambisiro ari kuitwa sarudzo idzi ndire kumasvingo munofungei nenyaya yekuti masvingo ingaita kuti zvinhu zvinonetsa pasarudzo
mukoma wande ndinoona sekuti ndichitevera news dzakawanda dziri kubuda vanhu vari kuseka dunhu redu remasvingo ini ndinobva kumasvingo vanhu vanenge vakuti toita sei nevanhu vamasvingo ava izvo zvazviri kutaura ndezvokuti ndokune nyonganyonga yakanyanya nekuti vari kuti vanhu vemasvingo ndivo vari kutonga nyika asi ndivo vari kupondana kuri kubva mhirizhonga yakanyanya ndanzwa kuna ari kumhanyisa kuti ahwine election yacho yeuchairman vanonzi vachadzamira vari kufamba vachikambena pane vanhu vakawanda vabuda pamavhidhiyo vachitaura uori hwavaita navachadzamira vamwe vacho ndivo vanga vachizviti ndivo vanga vari ziso rachadzamira chekuronga uori hwanga huchiitwa hwese saka vanga vasingadoti vachadzamira vamhanye netsvimbo kuti vagohwina asi ndo vari kunzi vari kuhwina izvozvi saka mhirizhonga yacho yeumbavha huri kuitika muzano iri pachena masvingo yanetsa nenyaya iyoyi ende tiri kuona kuti masvingo ndiyo yakatotanga even kana isusu vemusangano weMDC taina masvingo masvingo haina kumira zvakanaka munyika yose vanhu vari kutozeza kuti masvingo iri kunetsa and kana yanetsa iyo zano pachayo zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose mumasvingo imomo.